Mangwanana kana vateereri, tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu kubvumbi 17, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Manominations abuda zvakanaka nekuti vanhu vaburitsa zvanga zviri mupfungwa dzavo ende hapana kupokana kana kukakavadza zvanga uchiitika.
Congress yeMDC mudunhu reMasvingo inodoma mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato vaElias Mudzuri, vachidomwawo kuti vave mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato.
Shuwa, makore 39 tabva muudzanyiri hwokutongwa nevamwe vedzimwe nyika uudzanyiri hwavabhikisi chokwadi takabva kuo, asi vachatadza kubuda zvachose kusuru kungobvubva muurombo zvaramba izvi.
Mhuri yeZimbabwe yopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena, asi rimwe gamba rehondo yerusununguko richiti vanhu vachiri muhondo yekuti vabude muurombo. Tichakupai zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Congress yebato reMDC rinotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMasvingo yakadoma nezuro mutungamiri webato vaNelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato. Congress iyi yakadomawo vaElias Mudzuri kuti vave mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Sarudzo yekumasvingo ndiyo yakadoma kekutanga vamudzuri kuti vave mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato. Vamwe vakadomwa sevatevedzeri vemutungamiriri webato ndiva Morgan Commissioner vaBushman Ncube, Muzare Tabitha Khumalo vakadomwa pasina anovakwikwidza kuti vave sachigaro webato, ukuwo Amos Baya ndivo vakadomwa kuti vaite murongi wemusangano. VaLuke Tambori Nyoka ndivo vakadomwa kuti vave mutauriri webato. VaCharlton Wende vakadomwa kuti vakwikwidze chigaro chemunyori mukuru webato, ukuwo David Coulthard vakadoma kuti vakukwidze chigaro chemubati wehomwe. Nhengo yeCitizen Alliance vaJoe Mugari avakanga vachikokera sarudzo mudunhu reMasvingo vakati urongwa hwenomination hwakafamba zvakanaka.
Manominations abuda zvakanaka nekuti vanhu vaburitsa zvanga zviri mupfungwa dzavo ende hapana kupokana kana kukakavadza zvanga uchiitika. Pabudawo vaviri vatatu vabvuma kuti vavhote nekusarudza mumwe chete wavanoda wavazosarudza vacho vabva vafara vese kuti ndiye wavanga vachida.
Musarudzo dzekutungamirira dunhu reMasvingo vaJames Gumbi vakunda vaSimon Mupindu. Sarudzo iyi dzakatanga musi wemuvhuro dzikapera zuva rodoka nechipiri sezvo pakamboita kunetsana pakusarudzwa kwevanhu vaifanira kuvhota, vamwe vachiti sarudzo dzematunhu mamwe hadzina kuitwa zvakanaka. Pakamboita kakunyunyuta kwevatsigiri vavamupindu avakange vachiti vakabirirwa, asi izvi zvakazogadziriswa. Vachibaya avakaitisa sarudzo yedunhu vakati sarudzo dzakaitwa zvakanaka, vakatiwo vakanonotswa kupedza neuwandu hwevanhu vakauya kusarudzo.
Bakuti nditi inini sarudzo dzafamba zvakanaka chose, hongu hatina kukwanisa kupedza nezuro nenyaya yekuti Masvingo inzvimbo yakakura, matrakti emusangano vane indrest yakakura chaizvo paurumba kusarudza vatungamiri vavo. Saka ndingati tapedza usiku hwese tichiita basa guru reaccreditation. Munoziva kuti musangano pauchinge wakura seweMDC, munhu wese anenge achikwidza anga tidai ndakundavo. Mazvisinei, vana veMDC vanohwisisa kutiri kubwira zamu ramai vedu, kana tichiri yamwa hatitamburi munyatso.
Vagumbi avo vakakunda musarudzo umu vakatambira zvakabuda musarudzo nemufaro, vachiti vachashanda kubatanidza vatsigiri vavo kuti bato ravo rizokunda musarudzo dzenyika.
Ende mashoko angu muchidimbu ndeekuti mhuri yemasvingo inofanira kubatana, nokuti mukaona musiyano uripo pamavhoti awanikwa anoratidza kuti vanhu vane unyanzvi hwakada kufanana. Saka pane challenge yokuti tibatanidze leadership, chero vanhu vakwikwidzana, so that tinova nemasvingo yakarongeka.
Vagumi vatanga vachitevedzerwa navaSimon Ziki, munyori webato wakaitwa vaEria Musendekwa, mutauriri webato ari vaDerek Charamba, uye madzimai achange achitungamirwa naamai Nyaradzai Mago. Nakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mhuri yeZimbabwe mangwana iri kupemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena, asi rimwe gamba rehondo yerusununguko vaBernard Manyadza vanoti vana veZimbabwe vachiri muhondo yekuti vabude muurombo. VaManyadza avaizivikanwa nerekuti paka chipoera munguva yehondo yeChimurenga uye vaive mumwe wevakuru vemauto ebato reZanu eZanla, vanoti chakapinza vanhu muurombo kutadza kutongwa kwenyika kubva pakawanikwa kuzvitonga kuzere muna 1980. Vanotiwo hurumende yavaEmerson Munangagwa haina zvayati yaitira vanhu zvinovaburitsa kubva mumatambudziko ezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika, zvavanoti zvakasiyana nezvaiitwa nehurumende yavaRobert Mugabe avakabviswa pautongi nemauto muna Mbudzi 2017. Vanoti izvi ndizvo zvinoita kuti vanhu vasazoona kukosha kwezuva rekuzvitonga kuzere. Ngatinzwe hurukuru yataita navo tichitarisa zuva rekuzvitonga.
Shuwa, makore 39 tabva muudzanyiro hwokutongwa nevamwe vedzimwe nyika muudzanyiro hwavaBritish ichokwadi takabva koko. Asi matatadza kubuda zvachose kurusununguko kubva muurombo zvaramba izvi. Kune tumhaswa tinobva ipapa zvekuti vanenge vachitonga vari kunyatsoziva kuti uko kune vanhuko hakuna kugutikanwa uko, ivo votishishita manje nekutonga kuya kwedemo. Matimi hurumende itsva haisi itsva, yakangoisa rimwe diri. Vaona kuti uyu mutana uyu wakuzotikanganisira matungamiriro atanga tichida. Kunyanya papa paakati tiri kushayiwa 15 bhiriyoni, vakaona kuti vanhu vachabvunzisa kuti ko inogwesa kwa 15 bhiriyoni sei, izvi tine mapurisa, izvi tine CIO, izvi tine masoja. Vakakomberedza chiyadzwa dambudziko rakune zai zvinoitwa jonga ndere mabirocratic capitalist, kureva kuti vanhu vari kuwana upfumi kubva mukustripa maasset enyika kutora upfumi hwenyika vachiita ivo hwavo, ndopane dambudziko avo.
Saka tingati here hapana musiyano pane zvakanga zviripo muhurumende yavaRobert Mugabe?
Musiyano watovapo wakakura yavaRobert Mugabe zvaiita kudhara uyao aiti akaona kuti ukwata kuenda kwenenge kumawere aibva angokarira kuti atimukwidze mapuraiziwa yayo ndiani. Musiyano manje uripo ndokuti kuava vari pava vapeta zviviti zvokuti dhizi rakatiita $33 ramudziri $37 kuti zvino vachagozofamba vangani. Asa manhu agoenda kunovata hupe dzeumambo hwebato pasi. Saka tiri kutsvaga freedom from poverty kuti ngapasa kwenzira nokukurumidza. Ndivo zvaini kuna anonzi madictatorship ari benevolent, nokuti madictator anenge ari madictator asi kuikonomi kukuringe kuchivakika zvakaa zvakaita kunana South Korea zvaziya. Haikona izvekuti you set up a cabal yedictatorship yokuti mimi anoti prepare to listen mentality yakagarwa 1980 kuti hatiri kuita marriages takabatana nehambi yedu yezvapa tiri kurwa nawo.
Tingati here bato reZANU PF riripo iye zvino richiri bato ramungati richiri kuteera maideals kana kuti zvamaiteera munguva yehondo yeChimurenga kana kuti pane zvashanduka?
Far from it, kutobva kure chaiko chaiko. Ini ndingatoti zvatova opposite pane zvatakanga tichifungira. Tingaendi kupengana ndipo karyoke kuti kune nzira dzamasoja, kuti masoja munofanira kunge muine humility. Masoja erusunguko ndo iyo yatingati nuclear national army, asi kuti musoja agoita chivindi chokutora AK yakazunungura nyika kupfuura munhu ari kumhanya nokumusana. Kuti ko zvakazochinja papi kwei? Asi pakaitwa zita rekunzi Zimbabwe National Army, dai zvakazi Zimbabwe People's Army. County People's Defense Force. Zingati zaka chinja. Mafungiro afezi. No? Joku tunye hako manji. Ya joku tunye breaking. Ya joku tunye fascism. Yekuti musoji ane kia trigger. Hipi kusanyara, kusasa. Kuchengeteza upenyo wanu. Panikutungo kibiri ya wanu. Ndiwa kwenda kuno pula wanu. Dopa njiri kuti zaka monyororwa. Zatova opposite.
Zware kucherecheza independence. Kana kushitonga kuzere. Kune itwa memberero. Imi muri kutarisiwa kinge mchenda wa memberero izi.
Ah, pandiri papo pandiri. Ndika uyangendine wa erika. Ndine shangwari yangu. Ndine mudimai wangu. Ndinora ngarira tose ni kuti. Kero patiri. Azingwa reacheta kuti munuweze nga hende kustedia. Ipo pangari ipapo hapo wanu. Wanu yeta mdangari yo javo. Ipo kumawazi jaiko jaiko kuna wanu. Ndoku ne wanu. Ndoku ne maselebreje ni jaiwo. Iyo gleya iyo penda kumasedi ya meai. Kumbo inda kunumba makaru tipaya paya. Kunumba makaru jaiko 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 jaiko. Ati farire independence siri kwa siri.
Wangavari mumwe warugiri we hondo yurusununguko va Bernard Manyadza vaizikanwa nero kuti pakachipoera munguva yehondo vari parunare kuwedza ne Studio 7. Tombotarisa mimwe yemisoro yenhau iri mumapepa nhau akasiyana emunyika. Bepa naore Herald rinoti mapurisa akawanda aiswa migwagwa mikuru yenyika pamberi pezororo rekusitonga kuzere pamwe nere Easter kuitira kusimbisa kuteverwa kwemitemo yemumigwagwa. Bepa naore Newsday rinoti chirongwa chekudzivirira kutanga kwekorera matunhu akakanganiswa necycloni Idai anoti Chimanimani neChipinge chakatanga nezuro pachitarisirwa kupiwa mushonga wekudzivirira chirwere ichi kuvanhu vanodarika mazana mana nemakumi masere ezviuru. Zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Manhira akanaka, manhira akanaka Studio 7. Kwakadivo kumana yenyika kwese kwamuri koko. Akadiniwo mabasa. Aiwa ini ndini Clive Moma tinyara ndiri ku Cape Town. Tiri kungoshira kuti dai nyika yedu yanaka tazodzokera kumusha. Tasuwa hama neshamwari mukati mekumusha.
Makadii wari pa Studio 7. Ndinotoshamisika kumva kuti chingwa chakwira zvakare. Chingwa chakunzi tapa $3.50. Komana zvinhu zvako rwadza izvi kurarama. Aiwa ndiri parushinga business center ndakei.
Magadi vapakuru vechirongwa tarangu ndiri kuchirandu ndoda kutaurawo pamusoro pevechidiki vari kutora zvinodhaka zvinhu zvinoshungurudza chokwadi kuti munyika medu hamuna mabasa mainvestments aya aitaurwa kuti vachauya kuzoinvesta munyika havana kuuya zvino vechidiki vanoparara nenyaya yekuti vachange vachida kuzama kuti pfungwa dzavo dzireruke hurumende ndiyo ine dambudziko rose rirasvika kuti vechidiki vatore zvinodhaka handizivi kuti mutungamiri wenyika achapagadzirisawo sei nevanomupawo mazano vanomupawo mazano ati vachitarisa mamiriro akaita nyika nokuti makore ese atarasikirwa nemari dzaifanira kunge dzichibhadhara tasi nemakambani nevanhu vanoshanda mumakambani yayo yakawandisa ngavadzikise pesendeji yetaxi yavanotorera makambani voita mutemo wekuti usazopume mangwana wakachinja nokudaro nyika inogona kusumuka vechidiki vanogona kuwana mabasa naizvozvo vanogona kusiya zvinodhaka zvose zvavanotandisa nyika yoenderera mberi.
Yes, angikoma hove makasimba here kumusenda ino kutsoka but you can't relate stress nemadrug. There is recycling these days. Unogona anangoenda kwanhonga mapepa kana maplastiki mutown memakareven in locations there. Then you recycle them, then you get money. Now mari yavari kuwana yekunotambisa inonotenga madrugi vachishuta vati vanhu veare legal stress. But it's only for a matter of time yekuti unongodhaka wangovharika even though kuchinza kuna mabasa but we must also try to do something with our heads and our minds. Not going to think garret singles with barra pumba. Like now, the dignity of our country is getting right to the pit. This is not right what the other guys are doing.
I got this US Studio 7. In the end, I want to buy me that. I want to come to the bathroom of the new Panawi, the Tower of the one hour who sends the first Japanese. Nenyo ndinonzwa kubatikana zvikuru vana vedu vachisevenzesa zvidhakamizwa ndiri muombereke ane mwana ari kusenzesa zvitakamitswa pane ino nguva andiye kuti ndingayamurike hose.
Tinotenda vateereri vose vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsapp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations adoma chipangamadzano chinokosha vaNicholas Haysom kuti vabatsire munhaurirano dzekutsvaga runyararo muSudan, umo mauto akabvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika kwenguva yakareba vaOmar al-Bashir svondo rapera. Zvizvarwa zvemuIndonesia zvatanga kuvhota nenguva dza7 mangwanana nhasi enguva dzeko, musarudzo huru pasi rose kuitwa muzuva rimwe chete. Kunyange hazvo moto mukuru kwazvo wakapisa chechi yeNotre Dame iri muParis kuFrance nemuvhuro usiku wakaparadza denga rechivakwa ichi, vakavanda kusanganisira chizvarwa cheZimbabwe chinopinda kereke Roman Catholic Church Father William Guri vanoti vanoshamisika kuti hapana upenyu hwakarasika. Father Guri ava vari muAnnapolis mudunhu raMaryland muno muAmerica vanotiwo zvichengetwa zvinokosha zvakawanda zvaive muchivakwa chine makore anodarika mazana masere nemakumi mashanu ichi zvinosanganisira korona yeminzwa inonzi yakapfekedzwa Ishe Jesu Kristu pavakaroverwa pamwe nemapfupa evasande vechitendero ichi aichengetwa mukereke iyi zvakanunurwa kubva kumoto uyu. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hazvisati zvaunyatsozivikanwa pane mainvestigations anzi nevakuru aitwe, asi pari zvino vari kunyanyofungidzira kuti ingadai iri accident yakaitika pavashandi, nekuti pane basa rokugadzirisa kana kuti restoration ranga risiwa pacathedral iyi. Saka zviri kunyanyofungidzirwa kuti ndopanogona pakabva moto wakapisa imba iyi.
Tinozwa kuti chivakwa ichi ranga riri dura rekuchengeterwa zvinhu zvakakosha kwemakore akawanda, tichiona kuti iyo cathedral yanga yane makore 850, zvichireva kuti ranga riri dura renhoroondo dzakawanda. Zvii zvakaburitswa nezvakapararira muchechu?
Ndanzwa kuti hanzi mifananidzo mizhinji yakaita semapaintings nemamwe matreasures nezvimwe zviwanikwa zvakakosha zvinenge zvirimo zvakadaro semapfupa evanhu vanonzi vangwari vakarurama vasande zvinoereswa muchitendero chechikatorike. Zvizhinji zviri kunzi zvakaburitswa nevanorwisa moto aya mafiremen vakakwanisa kuburitsa zvinhu zvakawanda. Uyezve pavanga vachiita basa rokugadzira iri pane mastatue zviumbwa zvevapostori zvanga zvakafanira kuburiswa kudhara kuitira kuti basa iri rigadziriswe. Saka zviri kunzi izvozvo zvakapona zvanyanyotyirwa kunzi zvinhu zvakawanda zvichaparara mukuzotarisa kwavaita mushure mwenge moto wadzimaona kuti hazvina kunyanyoparara sezvanga zvakafungidzirwa. Zvimwe zvinhu zvizhinji zvichiri pari pakanaka semastained glass windows, mawindo aya anopenyapenya emachechi mazhinji acho arimo, atare ichigere zvakanaka, haina kunyanyobatwa batwa. Saka ndofunga kuti zvakaparadzwa zvinenge zvishoma pane zvaifundidzwa zvakaparadzwa.
Tiri kunzwawo kuti muchivakwa imomo ndo maichengetwa nguo dzakanga dzakapfekwa naIshe Jesu Kristo nguva yavaroverwa. Ichokwadi here ichi?
Chokwadi chipo ndezvekuti ndaza yeminzwa ndo inonzi yanga ichichengetwa imomo, iyo inonzi haina kuparadzwa. Ndaza yeminzwa yakapfekedzwa Jesu musoro mama inonzi yanga iri mukathedra imomo. Ndiyo yega azvimwe hanzu kwete, asi ndaza chete ndiyo yandinoziva kuti yanga irimo.
Chiitiko ichi chingakanganisa zvakadii kufamba kwebasa reRoman Catholic Church?
Ndofunga chichati kanganisei zvakanyanya pamafambiro ebasa Roman Catholic Church, nekuti svondo rinoiri ndo ratinoti Holy Week, ratinoita yatinoti Easter Triduum, mazuva matatu akanyanyisa kukosha chaizvo muchitendero chedu chechikatorike. Saka mazuva iwayo ndo panonyanyodiwa chaizvo chechi, zvikurukuru chechi hombe dzakaita seii. Ndo patinoita manamatiro edu atinenge takanyatsoungana tese tichiteedzera nhoroondo dzekutambudzika nekutifira kwakaita mambo edu Yesu Kristu. Saka kuva vasina pekupindira idambudziko sezvamunoziva manamatiro edu echiRoma mumakore akawanda tajairira kunamata muchechi yakanyatsovako. Saka chechi yakaita seiyo inotadhamu iyi inofarwa ngeri nzvimbo yakakosha chaizvo manamatiro avanenge vachiita paEastern. Saka kunge vasinayo ndofunga izvozvo vatori mushishi rekuedza kuona kuti mamwe maservices oitwa kuchechi dzipi dziri padhuze.
Kuvakurudza kana kudzosera chivakwa ichi pacha chiri kungatora nguva yakadii?
Ini ndiri kutarisira kuti kunogona kuti kurumidzei kuitika, nekuti maonzwira anda ndichito hangu ichiteerera nhau mari inenge iri kubuda chaizvo, vanhu vabatikana nazvo uye vari kubvisa mari dzine mvuri dzekuti basa rizobatsirizve. Chanda ndichityira ndezvekuti dai papa asina mari yacho zvaigona kunetsa, asi nemabudiro ari kuita mari nechido chikuratidzwa nevanhu vakawanda zvikuruwo vane mari ava nevane ruzivo rwepamusoro zvinogona kuita kuti ikurumidze kugadzirika. Ikozvezvi neteknoloji yapo, mari dzacho dziri pahadzo, nechido chacho chiripo, handioni chinyanyotora nguva yakareba isati yapera kugadzirwa zvakare.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vari vekereke Roman Catholic Church, Father William Guri, vari parunhare muAnapolis muno muAmerica neStudio 7. Murume akapisa makereke matatu anopindwa nevechitema kuLouisiana, Holden Matthews neZuro, akamiswa pamberi pedare redzimhosva achipomerwa mhosva yekutanga moto mitatu iyi uye neruvengo. Mapurisa anoti pane humbo hwakawanda hunoratidza kuti Matthews, uyo ane makore 21 ekuberekwa, akapara mhosva idzi. Mutongi wedare redzimhosva akatongawo kuti Matthews auye kudare musi wa18 Chikunguru. Makereke akapiswa naMatthews akakosha nekuti akavakwa zana remakore apfuura. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tanonoka wande weStudio 7 abata mufundisi Isaac Mwase veBaptist Church iri muBaltimore mudunhu reMaryland kuti tinzwewo maonero avo panyaya iyi.
Hazvinonzwisa tsitsi kuti pane munhu angade kupisa panosanganira vanhu vachizvinamatira. Pasi rose riri kusuwa nekutsva kweNotre Dame Cathedral kune Greek kuFrance mumavhiki apfuura aya, pamwe pane makereke anga akapiswa kuLouisiana. Zvinosuwisa chose kuti kereke dzekuLouisiana dzakatsva nokuda kwokuti pane munhu anga neruvengo rwakamusunda kuti ava anopisa kereke iyi. Kutsva kweNotre Dame vari kutaura munhau vari kuti yanga iri accident. Zvisinei, pano kusuwa kuripo pasi rose pane vanhu vanokoshesa basa rinoitwa nemakereke.
Mukomana uyu akabatwa hake sokuzova kwamunoita, asi mubvunzo wandiinawo ndiwo kuti chii chinenge chaitika mupfungwa yomunhu kuita zvinhu zvakadai kukereke? Zvinotora chii kuti munhu afunge kuita zvinhu zvakadai?
Mabasa erima akawanda pasi rose. Varipo vanhu vanenge vasvika pakuve neruvengo nebasa rinoitwa nekereke. Ruvengo rwaHolden Matthews ari kunzi anenge ndiye akapisa dzekereke idzi. Ruvengo rwake runobva pakurasikirwa nerutendo muna tenzi. Kurasikirwa kwerutendo rwake ndokubva kwabatana neruvengo kuvanhu kudzikereke idzi. Zvakare kuruvengo rwakananga vanhu veganda dema. Zvinosuwisa chinhu chirimo muno muAmerica chagara chichida kuti muno muAmerica vanhu vatsvage kuvandudza magariro evanhu vakasiyana siyana vechirungu, veganda dema nevese vese vana vamwari vachiziva kuti vese vakasikwa naTenzi.
Imini somunhu weshoko somufundisi, kana muchiona zvinhu zvakada zvichitika, munoudza chii kuvatendi venyu? Munoti chii kuvatendi venyu pamusoro penyaya yakaitika seya Matthews?
Shoko randingataure kuvatendi ndekuti rangarirai kuti kereke hadzizi dzimba dzatinovaka. Dzimba dzatinovaka matinosanganira dzimba dzinokosha hongu, asi chinokoshesesa ukama ruripo pakati pevanhu vose vakasvika mufananidzo waMwari. Kutsvakwa Notre Dame kwangori accident. Kutsvakwe dzikereke dzekuSaint Landry Parish kuLouisiana kwakaitika nokuda kweruoko rweruvengo. Zvisinei, zviitiko zvese izvi zvinotirangarisa kuti zvatinovaka hazvigare nokusingaperi. Dzimba dzichatsva, dzichaputsika. Chinokosha ndechekuti nerutendo runogara nokusingaperi.
Vanga vari mufundisi Isaac Mwatse veBaltimore Baptist Church muMaryland muno muAmerica, vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7.
Anything you ask, I deliver. Bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me a change. Change, 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 when I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Light at me with love in your eyes. Want it by, fire, moyo. Want it shy, sazoro. Rera ima, nemu kaka. Ino fuma yo kuruma. Damn boy, am I a damn boy? Is this a fake romance?
Nako kambo akilizi kubva kuna Amara Brown tabatasuka kumagumo echirongwa chedu sezvengo yedu yapera rikai timbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Congress yeMDC mudunhu reMasvingo inodoma mutungamiri webato Nelson Chamisa kuti vakwikwidze pachigaro chemutungamiri webato. Mhuri yeZimbabwe yopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena, asi rimwe gamba rehonde rusunungoko richiti vanhu vachiri muhonde yekuti vabude muurombo. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusemi na Gives Dube.
Soku izika disenda bagu VOA Ndebele.